ichokwadi mwedzi uno mwedzi wa March gore negore mwedzi wandinopembera zuva rekuzvarwa kwangu zuva randakakomborerwa naJehovha kuti ndinge ndiri pane ino nyika naizvozvo segaro ziva takaita chisionekwa sekutaura kwenyu kuti tinge tichibatsira vanotambura zvikuru sei vanenge vari mumigwagwa vaya
maiitarisa vanobva kuzimbabwe chete here vari mumigwagwa kana kuti maipa chero munhu ari kutambura panguva iyoyo
tainge tisingasarudze rudzi tainge tisingasarudze muvara tainge tisingasarudze kuti mukadzi here kana murume tanga tichibatsira dzimhuri dzakasiyana siyana izvi zvakaitika munzvimbo yenorthwest kurustenburg nzvimbo yenorthwest kunonzi kuswatrahens nzvimbo yenorthwest kunonzi kuzirast nzvimbo yenorthwest kunonzi kumafikeng muri musouth africa zvekare takakwanisa kunge tichibhadharirwa vana 10 kumayunivhesiti maschool fees tinoona nzvimbo yakaita seeastern cape tine sangano ratakabatsira kuti ringe richitengera vana vechikoro mayunifomu vana makumi mashanu kunzvimbo yeeastern cape kuchiti kuwestern cape kucape town sezvo tichiziva kuti mwedzi uno mwedzi weramadan unova mwedzi unotariswa nevechitendero chemoslem mwedzi wavanenge vachitsanya naizvozvo nyange zvavo vachitsanya takakwanisa kunge tichibatsira nekutenga chikafu chevanotambura kuti pavanobva kunotsanya ikoko vasabva vaurawa nenzara naizvozvo takange tisingatarisirisi kuti uyu munhu uyu chitendero chake ndechipi taingobatsira vanhu sekubatsira kwatinenge chifanga kungoita munhu wese
chii chakakusundai kuti munge muchitora danho irori rekubatsira vari kutambura vane chikafu
mukoma dzonga chakandisunda kuti ndinge ndichibatsira vanotambura kurarama kwandakaita kubva ndichiri mudiki ndiri munhu akakura achitambura ndiri munhu akakura achinonga svosve nemuromo naizvozvo ndinoziva kurwadza kwazvo zvese izvozvo saka ndakatora danho iroro